Misangano inoitwa tanga takangomirira kuti tiwane mukana wekuti tose kuhurumende kuvashandi nekuma employers tawana nguva yekuti tisangane asi misangano inoitwa munofanira kuziva kuti TNF haitarisi chete nyaya dzekodzero dzavashandi kana kuti miripo yevashandi.
Zvii zvimwe zvainotarisa zvinafundo mavhima?
Inotarisa zvinhu zvino chokuita nenyika yose, zviri social, zviri economic, even sometimes zviri political. Saka tiri kuda kuti tiwane mukana wekuti tikwanise kusangana tose kuti tigoita nahurwa dzinenge dziine udzamu. Izvi ndiri kuziva kuti zvichaitika munguva shomanene iri kutevera.
Pane misangano yacho yakamboitwa, pane chiri kufamba here?
Mungada kuziva kuti vashandi nevashandirwi vaita maagreements kunonzi kuma NECs akawanda andakatosaina vachiseta up maminimum wage maareas yayo. Saka patinosangana isu seTNF nyaya hombe inenge isiri yekodzero kana yekubhadharwa kwavashandi. Nyaya hombe inenge iri kuti tiise pfungwa dzedu pamwe chete kuti tivake nyika yedu tichienda mberi, kunyanya kunyaya dzezveupfumi, asi zvakare takatarisa nyaya dziri political